masikati akatanga vatereri. Tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wechishanu mbudzi 24, 2017. Makaterera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I Emerson Dambudzwa Mnangagwa swear that as President of the Republic of Zimbabwe I will be faithful.
Zimbabwe yaita mutungamiri mutrake kutanga kubva nyika yawana kuzvitonga muna 1980 zvichiteera kutoreswa mhiko kwaitwa vaEmerson Dambudzo Mnangagwa.
Constitutionally, ndo anongofanira kutonga zvanhu nenda yetemu yavamugabe. Isu tiri nguva iyoyo takagadzirirwa nzira yekuti munhu wese avhote pachena achiita madiro. Toona nguva yekuenda paredio neTV yemuZimbabwe.
Mumwe watedzeri wemutungamiri weMDCT vaElias Mudzuri vanoti vanotarisira zvakawanda zvikuru kuti zvinge zvichiitwa navamunangagwa pasara vanofanira kunge vachiita nemazvo kudzamara nyika yaenda kusarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yaita mutungamiri mutrake kutanga kubva nyika yawana kuzvitonga muna 1980. VaEmerson Dambudzo Mnangagwa vatoreswa mhiko nemukuru wevatongi wematare edzimhosva Justice Luke Malaba.
I Emerson Dambudzo Mnangagwa swear that as President of the Republic of Zimbabwe.
Ini Emerson Dambudzo Mnangagwa ndinopika kuti semutungamiri weZimbabwe ndichavimbika kunyika nokutevedzera kusimudzira nekuchengeta bumbiro remitemo yese yemuZimbabwe, uye ndichakurudzira zvese zvinobatsira nyika nokurwisa zvese zvingakanganisa Zimbabwe. Ndichateerera, ndichasimudzira nekuchengeta bumbiro remitemo yese yeZimbabwe. Ndichasimudzira kodzero dzevanhu veZimbabwe, uye ndichaita basa iri nesimba rangu rese nekunzwisisa kwangu kwese. Ndichananga kuti Zimbabwe nevanhu vayo vagare zvakanaka. Mwari vandibatsire.
VaMnangagwa vatoreswa mhiko pamberi pevatungamiri venyika dzemusadhaki vachitaura kuruzhinji rwevanhu. VaMnangagwa vati vachashanda mukugadzirisa upfumi hwenyika uye kuona kuti zvose zviri kunetsa munyika zvagadziriswa. Mumwe vatedzeri vemutungamiri weMDCT vaElias Mudzuri vanoti vanotarisira kuti VaMnangagwa vachaita basa ravo nemazvo kudzamara nyika yaenda kusarudzo dzegore rinouya.
Tinoti it's a new chapter yeZimbabwe. Hatizivi zvayakati tatirira mberi uko tabva kuti chavo chabuda kuti inotaura kuti chiiaa kuti tatevhara ripi. Constitutionally, ndo anongofanira kutonga zvanhu nenda yetemu yavamugabe. Isu tiri nguva iyoyo takagadzirirwa nzira yekuti munhu wese avhote pachena achiita madiro. Toona nguva yekuenda paredio neTV yemuZimbabwe nokutaura matiroda mumabhizinesi mene wese ari kuzi achiuya achiita bhizinesi. Munhu wese avhurwa mafreedoms ari muconstitution medu.
Imi sebato munoona sei VaMnangagwa?
Amunangagwa ane zvinhu zvakaita zvakawanda zvisina zvinhu zvotaukwazvo zvisina kumbozwa zvinenge zvinombo but nokuti vakambodzimba vakazotijoi navo izvi nokuti takapera kudzingirirwa nesame system yavanga vakaprotekta ndokubva tokuda vasvika paDamascus yavo kuti vabatsire Zimbabwe inde mberi vana vezimbabwe vatambura vanonga zvose nomuromo vari kuda kuti dei tambowana tundutso ikonomi isumuke isu zveopposition tiri kuti dhati zvinoda vanhu ndozvatoda eri gavhenmendi inenge yapinda inofanira kuita zviro zvevanhu igadzirise vanhu vaone chokuita mabasa vachiwana mari dzavo vasingatambure pamabhengi vachiwana pensheni dzavo vachiwana zvese zvinoita isusu ndozvatakamirira ndozvatoda kuzoita nyika muno kana asi vakakwanisa kuzviita pechipenga nekuti ndobasa remapata anoku
kune vamwe vari kuti izvo hapana mutsauko pakati pavamunangagwa navamugabe vanhu vezanu vamwe chete vakauraya nyika saka imi tarisiro yenyu iri papi apa
haisi tarisiro unoziva kungochinja munhu kana vanhu vanga vari mumba kubva kumwe munhu kunogona kuchinja zvimwe zvinhu zviri pamba ipapo izvi tiri kutoti nokuda kwokuti vava vari vanhu vamwe ndovakabata kuti vamunangagwa vari kuti vamugabe varambe varipo tinozviziva tose asi mukatarisa madictator all over the world anobviswa nevanhu vanenge vakavachengetesa chiramukana vavabvisa munenge kuchiaanavo zvinozo vakabvisana nemasoja nevano naiva vanhu vezano tinotenda totarisira kuti ngatiti vakanyu chapta yekuti vagumbe kuti mazimbabwe vagare zvakanaka ndo saka ndati vanofanira kunge vakaona kuti pako zvandaa ndichiita hazvina pedza
zvii zvamuri kutarisira kuti zvinge zvichiitwa navamunangagwa vapinda panyanga kudai
ira kuti vagadzirise ikonomi kana vachida kusevezana nevamwe vanofanira kusevezana nomunhu wese ari muchibabwe nokuti munhu wese anovabatsira kuti vaende pachikara ichocho vanhu vakademonstrata saturday yai vachidemonstrata kutiadi vamugabe vaindotaura kuti uyu munhu ndiye ana achipresida over ana saka vari kutaura kuti nesu tiri kutaura kuti uyu wauya chirega kuita zvanga achiita munhu abva ndo mashoko evanhu iwa kana vasina kupinduka tinongoona nemaitiravo
mumwe wevateedzeri vomutungamiri wemdc vaelias mudzuri vachitaura vari parunhare vari muharare nyaya yedu huru yanhasi ndeyekutoreswa mhiko kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika tabatawo gweta uye vari mutauriri wepeople's democratic party vajacob mafume kuti tinzwe maonero avo pakugadzwa kwaitwa vamunangagwa nhasi semutungamiri wenyika
tichitanga tinoti makorokoto kuna vamunangagwa nekugadzwa kwavaita vachitungamira zimbabwe tinoti vange vachishanda zvakanaka vamiriri veruzhinji rwezimbabwe vazivi kuti vava purezidendi wenyika kumbisira zvakati kurei mukutonga kwavo nyika ine ikonomi yakadonha mapolitical reforms bumbiro romutemo ranga risati ranyatsoiswa kuti vanhu vainjoye zvinhu zvanotomisa ivo vanga vari minister of justice pechinguva tinofunga kuti vanga vakasungwa mbira dzakondo panguva iyoyo
vamafume mungave netarisiro sei kuna ivo vamunangagwa kana vakanga vari ivo gurukota rezvemitemo ranga rakagarira nyaya dzemareforms
tinotarisira kuti vachange vachikwanisa kuzadzikisa bumbiro remutemo nokuti vakanga vachiti ivo vanga vakasungira dzakondo vairwisa najonathan moyo vairwiswawo navamugabe vairwiswawo nemudzimai wamugabe iko zvino hapachina anovarwiswa saka tinotarisira kuti vachange vachikurumidza kuita basa simba iri ravatora nemusengabere rinonetsa harina nguva harina periodi yakareba vanofanirwa kutotanga kupinda mubasa kuti vanhu vaone kuti zvavakaita izvi zvine chokuita nevanhu vemuzimbabwe
zvii zvamunotarisira kuti vange vachitanga kuita pavanotanga kupinda muhofisi mavo
tinotarisira kuti vatarise ikonomi vanhu vatambura shara yakatekeshe munyika kushaya mabasa kwakati zete munyika nhamo yakati zete munyika vachange vachidana ma investors, vachange vachidana kuti mabasa avapo, vachange vachita zvese zvavanokwanisa kuti vanhu vemuZimbabwe vabudirire.
Gweta uye vari mutauriri wePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sachigaro vevarwi vehondo yerusununguko vaChris Mutsvangwa vanoti hurumende ichatsvaka nzira yekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvidzoke kuzobatsira mukusimudzira nyika yavo. Tanonoka Hwande weStudio 7 ataura navamutsvangwa pamusoro peurongwa uhu.
Tichawirirana neIMF kuti pave nestructural adjustment yeekonomi, asi tine kodzero chikuru ndechekuti tiwirirane neshamwari dzedu dzemurijini, particularly the big economy of South Africa, kuti karenzi yedu ive properly stabilized nekusupportwa, kuti dzikwanise kuti economy, financial system yemuZimbabwe, mari yemuZimbabwe ive nemutsigo unoita kuti vanhu vatange kuve nechivimbo nemari yavo. ZIMF zvakanaka, asi pamusoro pazvo chakanyanyotarisirwa kune hurumende itsva ndeyekuti ipe masignals kune vano mari yakawanda kune dzimwe nyika, mainvestors vanoita zvemabhizinesi, kuti vazive kuti Zimbabwe yavhurwa kuti itange zvemabhizinesi, zvivandudzwe zvichienderera mberi.
Zvinhu zvamunoda zvikuru zvamunoda kutanga kuita nenyaya yezvemari neupfumi hwenyika zvingaita sezvipi?
Chekutanga ndechekuti tive necurrency inekodzero inoita kuti vave nechivimbo nemari yavo. Mari ikangoramba ichingodonha bedzi, hazvisi zvinhu zvakanaka, hazviite kuti vanhu vafunge vave nenji nechivimbo nenyika yavo. Saka nyaya yekarensi ndo yatakanyanyotarisana nayo, nyaya yemari, kuti mari ive neuremu hwayo hunozivikanwa. Mangwana uchimuka uziva kuti mari yako ine mugove wakati icharamba inawo, mangwana ine uremu wakati icharamba inawo.
Varipo vari kuti pakamboitwa government yenational unity, zvinhu zvemari nezveupfumi hwenyika zvakamboita sezvo zvada kuita zviri nani, imwe mune chirongwa here chekuita mubatanidzo wahurumende?
Hurumende zvino iripo kudhara, ZANU PF yakawina maelections. Chatinoda ndechekuti ipo ngoko rwakatambanuka kune vamwe vane pfungwa dzakajeka vanoda kuti Zimbabwe itienderere pamberi, ende vakawanda.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika vatinoti vari mudiaspora, mune chirongwavo here chekuvabatsira kana chekuvakurudzira kuti vadzoke kumba, nekuti vane ruzivo, vamwe vacho vane ruzivo nemari? Pane chirongwa chamuinacho here chekubatsira kana
chirongwa isimawo veterans hatina kana kutombovanza. Ivavo vechidiki ava varatidza ushasha hwavo kune nyika dzakasiyana siyana. Tiri kuda futi kuti vadzoke, asi hatidi kuti vadzoke zvavasingade kana zvokuti vatize ikoko. Vanogoda kutambanidza makumbo avo vakatsika uko nekuko, vachitsvaka ukama aite maambasadhazi enyika pane nyaya dzezveupfumi kune nzvimbo dzakasiyana siyana dzavanogara, vachitaura kuti zvichakwanaka. Ivavo ngavatiudze zvavanofunga kuti nyika ifambe mushe pane nyaya dzeekonomi nedzepolitics. Todzinzwa totoda kuti vavhote, hapana chakashata kuti vavhote vari ikoko. Tiri kutambanidza ruoko rwedu, tinoda kuti zvekare hurumende itsva ive nediaspora policy inoinkludza vanhu ivavo, varambi vachida nyika yavo, kuti vana vavo vari kuzvara vasazove mastrangers kune nyika yavo. Hatidi kuti second generation isade nyika yavo kwakabva ana amai vavo, toda kuti vadzoke kumusha. Saka kubudirira kwehurumende itsva yaamunangagwa yavari kuuya president vedu mutsva vava vapinda vari kupinda ava kunotionekwa nekuti vekudhayaspora vari kuifarira sei. Ndo temburicha iripo isinganetse kuti tizive kuti hurumende iri kudiwa. Vekudhayaspora vakangofara ivo vaya vaya, totoziva kuti zvatiri kuita kumusha zvakanaka.
Avo vanga vari sachigaro vesangano revakarwa hondo vaChris Mutsvangwa vachitaura vari parunhare vari muHarare naTanonoka Hwande weStudio 7.
Zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende, Studio 7 ichange iri kukupai nhau zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m. kuseni kwega kwega. Masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5. Musakanganwezve kuti na7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese. Munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kHz pa medium wave, 4930 pa short wave, 15580 kHz pa short wave ne 6080 kHz pa short wave. Munokwanisaje kutiona pa ma Facebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele apo tichange tichitefenyura apo tichange tiri pa mepo. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page edu ye VOA Shona nekujanya pa kanzi like. Udzai amanisha mwari.
Masangano anorira kodzorodza vanhu munyika anoti ane tarisiro yekuti mutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa vachadzadzisa chishuo chavo chekuti mutemo wokutongera munhu rufu ubviswe zvachose. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mukuru weZim Rights vaOK Machisa vanoti vane tarisiro yekuti vaMnangagwa vachadzadzisa chishuo chavo chekuti mutemo wokutongera munhu rufu ubviswe sezvo vave ivo vave panyanga.
Panguva ino isu seboka rakazvimirira reZimbabwe Human Rights Association tinofungira kuti vaMnangagwa inguva yekuti vachizadzisa zvido zvavo zvikuru takatarisana nedeath penalty kuti ivo yanga iri shuviro yavo yekuti mutemo iwoyu ubviswe zvamuchose mubumbiro redu remutemo weZimbabwe.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weAmnesty International muZimbabwe vaKazen Zilala avanoti vane tarisiro yekuti vaMnangagwa vachakurudzira kubvisa mutemo wekutongera munhu rufu sezvo vachizivikanwa kuti mumwe wevanhu vari muhurumende vanopokana nemutemo wekutongera munhu rufu.
Isusu seAmnesty International tine tarisiro yekuti kana vaMnangagwa sezvo vava president weZimbabwe vachaita kuti mutongo wedeath penalty ubviswe. Tinozviziva uye zvinozikanwa kuti vaMnangagwa vanopikisana nemutongo wedeath penalty.
VaZilala vanoti inguva yavaMnangagwa yekuzadzisa zvavaigara vachitaura kuti mutemo uyu vakauvenga zvakanyanya yakwana sezvo vave nemasimba anodarika avakanga vanavo vachishanda vari pasi pavaMugabe.
Asi tiri kuchavayeuchidza, tichavarangaridza kuti iko zvino ndimi mapanyanga chizadzisai mashoko amaitaura. Pekutanga paya vakanga vachishaya sapoti yakakwana kubva kune utungamiriri hwaivapo. Asiko zvino utungamiriri hwava hwavo, tinotarisira kuti vachapa somuenzaniso kutiko munhu aitaura zvaanorarama nekubvisa mutongo wedeath penalty.
VaMnangagwa vanozivikanwa kuti havadi mutemo wekutongera munhu rufu sezvo ivo vakapona nepaburi retsono kuurayiwa apo vakatongerwa rufu nehurumende yevachena mushure mekubatwa nemhosva yekuda kupidigura hurumende yevachena nechisimba. Vachangosiya chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakabvuma masvondo mashoma apera kuti hurumende yavo yainge iine maonero maviri panyaya yekutongera munhu rufu. Vachitaura kumarinda epanovigwa magamba, vaMugabe vakaudza vanhu kuti ivo navaMnangagwa vane maonero akasiyana panyaya iyi vachiti ivo vanofarira kuti vanhu vatongerwe rufu vakati vaMnangagwa vawirirane nepfungwa yavo. Kunyange mutemo wekutongera munhu rufu usati wabviswa munyika, pave nemakore anosvika gumi pasati paurayiwa kana mumwe zvake pane vanhu vanodarika makumi matanhatu vakatongerwa rufu. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Madzimai anobva kumativi mana enyika ari kuziya zvavari kuda kuti hurumende itsva yagadzwa nhasi iitire vanhukadzi senzira yekuremekedza mabasa avanoita mukusimudzira nyika. Vakawanda vamadzimai aya vanotiwo vakashamiswa zvikuru kuona vakuru vakuru vemauto ari kutungamira chirongwa cheOperation Restore Legacy vari varume chete pasina vanhukadzi. Kiri Mudzamiri anoti panyaya iyi.
Mukuru weFem Priest amai Rita Nyampinga vanoti havana kufara nemamiriro akanga akaita vakuru vakuru vanofambisa zvinhu muchiuto pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy sezvo pakange pasina vanhukadzi. Amai Nyampinga vanoti izvi munongedzo wemafungiro ehurumende itsva ichange iri pasi pava Emmerson Mnangagwa.
Tinonyanyondirwadza zvikuru ndezvekuti Operation Restore Legacy yauya. Tikatasa patebhu chaipo payoye pachiitwa hurukuro dzekuti vamugabe vanobva sei. Paingori nevarume chete ivo maami general edai. Nevamwe vanovatevedza nyangwe nekumapurisa Air Force vaingori varume zvichireva kuti vakadzi havakwanisewo here kuuya ipapo patafura. Izvi kana zvatanga zvakadai zvinoratidza kuti kwatiri kuenda kutema.
Aimbova murwuye rusununguko amai Thandi Wenguluve vanoti madzimai akadzikiswa chimiro kuburikidza zvakaitwa naamai Grace Mugabe avo vakapotsa vapinza nyika yese mumhirizhonga.
Leadership yemadzimai yave nekushoreka nezvatakaitirwa na First Lady munyika munomu. Saka vanhu vakufunga kuti madzimai hatigone kutungamirira. Asi tinogona chaizvo tikapuwa mukana hatisi tese takafanana nezvaiitika zviya zviya na First Lady. Saka ndizvo onai First Lady anga apotsa atipinza musevhowo. Tanga takutorasika gwara. Zvakaitika kuma generals kwedu hakuna madzimai. Kune varume chete. Endi sevarwi vehondo mauto edu enyika haana madzimai ku highest nhingirikini kwavo soro uko. Zvatiri kuda kuona zvichichinjawo pane nguva inotevera. Ngakuvewo nevakadzi vaviri vatatu. Tinozwa kuti muami mune vakadzi varikukwanisa kuita parachuting vachidonha mundege. Kutadzwa otadzawo kuita general hazviko hazvikwanisika. Zviri kuratidza kuti tichiri munyika iri kutongwa nemadzibaba chete pasina madzimai. Saka dzimwe nguva zvinhu zvichirasika.
Amai Ngunube vanoti madzimai vaisafanira kuita humbimbindoga nokuti ndiko kurasika kwavakange votoita sezvo varume vachibatana kusvika vabuda nesungano.
Tine tendensi yekusavhoterana nekushoorana nekutaurana zvisina kunaka kuti tichiitira kuti inini ndionekwe ndomira nevarume chete handichamira nemamwe madzimai. Saka nguva zhinji unorasika nekuti pfungwa dzevarume pfungwa dzevarume. Asi pfungwa dzevakadzi dzikabatana nedzevamwewo vamadzimai munoona kuti munovaka chinhu chenyu. Inga tinosimudzira misha wani tiri madzimai tega. Vana baba vari kujoni bati iko zvino izvi ngatichiita chinhu chitsva munew dispensation yatanayo. Maybe we will be understood.
Mutungamiri wesangano re-Disabled Women's Organization, amai Rejoice Timire, vanoti madzimai akaremara ane pfungwa dzokuronga zvine hungwaru nekuti vane pfungwa dzakarodzeka zvakanyanyisa.
Ndinotarisira inini kuti kudai munhu akange ari pabasa pake akasangana kuda netsaona akaremara aripo. Kana urema hwacho huri hwokuti kuda wangogara pawiricheya kana kuti wangodimbuka gumbu kana kuti wangoita sei, basa rake anogona kuriita. Anogona kuramba ari mumuofisi. Chinodiwa ipfungwa dzomunhu. Nokuti kana tikanyatsotarisa zvaitika, it was just the voice rangotaura handiti kuti izvi ndo zvatinoda kuti zvive zvikabva zvaita. Kureva kuti even munhu womudzimai anozvigona kuzviita. Ndikatarisa madzimai omuZimbabwe paakamira pachichigadzira umbiro redu romutemo, madzimai akamira akabuda nezvavanoda muumbiro romutemo. Kureva kuti vanogona kubudisa zvavanoda pavari vakazvimiririra, asi vanoda kupiwa chimukana wokuti vazviite.
Takafara chaizvo. Mukatendera muno hamuna development. It's one of the underdeveloped places muZimbabwe. Zvinhu zviri pasi chaizvo. Tingataure edu zvakawanda, asi mukatarisa development yemuno hamuna. Ndokana kutendera kwamungaite muno munozoona kuti hamuna development, chinonzi development. Itangokuwarira nyaya yekunzi murubva kumusha kwapresident asikuita sehakuna chii.
Vanhu kwaZimbabwe vari kutambira zvakanaka, asi hakuna ari kugumbuka nazvo. Vari kutofarira, vari kutoita macerebration. Pangori nedambudziko ndepekuti takuda shanduko kubva pabva vamugabe. Zvekuti zvaamugabe zvaana Munangagwa zvakangofanana, haina chinomboita kuti ive nechechi. Vamunangagwa havana shanduko yavanonza, nekuti namugabe vana vemunhu umwe chete.
isusu vanhu vekuno nechiitiko chakaitika icho takachigamuchira zvedu asi hazvisati zvanyatsodzika patiri kuda chatiri kuda isusu ndechekuti ZANU-PF ngaibva yatobva chese chinonzi ZANU-PF takachitarisa isusu tiri kutongoona huri kuuori chete hapana anogona kutiitira zvatinoda ngaitombobva ZANU-PF kutobva ngaibve
ndinokumbira kuti unozove president wenyika yedu iye unozove president wenyika yedu ndinomukumbira chose kuti asaregera Mugabe ichibuda munyika yeZimbabwe asati atitaurira kuti anaitaidza mara vari kuri veshe vanhu vakanyangarika vakanyangarika vari kuri ngokuti tinozosara tobvunza yena uri pachitubu kuti iwe president ndinguri kuri saka before asati abuda Mugabe asati agara chituru ichi asati atizamwe munyika ngaabhuye kwaakaisa hama dzedu anaitaidza mara netoziya manje ena aone kukurureka nokuti akaamba kumuregera ichienda tosara isu tobvunza iwewe ndiwo baba zvasara pachituru uyu wawadusa pachituru pawagara apa painge ne mhosva dzinoti 1-2-3 vari kuri ngokuti chigaro chaanogara chechocho zita rinochati ZANU-PF vanhu veizi vakaurayiwa ngeZANU-PF saka kuti ageze zita rake ena mwari wagara chigaro cheZANU-PF chine chainge chaigara nevanhu vaiuraya vanhu ngaabvunze munhu uyu kuti iwe vanhu vanosara vondinesa tagara panapa itaidza mari uri pari kukura kundo wakariita sei pedzerana nevanhu ava usati wabuda munyika munhu opedzerana navo nokuti akasara akagara kumanje tosati epoinda yena wapo mwainga mwechisa waimuregera ngokuti waizviziyawo yeti mhepinga asina chaaiziyawo ai wainyambozviziya uri bhosi zve unotedza chabhuya bhosi wakati chakati unotochiita ngokuti hai wabhuyirwa ngomukuru wako asi tosoti ndiwe asi tinatoziva kuti no zvaunozviita izvizvi unozviita ngokuti watumwa ngomukuru saka ngazvibude pachena hama yangu unogara pachituru chechocho kuti Mugabe ngaanase kutaura zvakakwana uyezve teida zvekuziya kuti ice cream yaakarya munangaga akabva kumhatso kwako wakaiise chiinyi bhodhagesi wakafangei tiri kuzviziva zveshe izvozvo
hatitovadiwa munangagwa chino toda tsvangirai kana vasina kufoma hurumende yemubatanidzwa tiri kunovhotera tsvangirai hatitina ZANU yatinovimba nayo iri yoga datsvangirai
tinoitwa taurai chinyang'anya kumasvingo tinofara nezvaitwa navamugabe zvokusiya chigaro pane vanosiyirwa chigaro vakasaziva kuzadzikisa zvakatadza kuzadzikiswa navamugabe zvido zvevanhu mufaro wedu unenge uri pasina tinoshuvira kuti zvakatadzwa navamugabe ndo chinenge chiri chinangwa chake chokuti zvido zvevanhu zvisadzikiswe munyika muwanikwe mabasa mainvestors ouya ikonomi yedu tova nemari marodzi ogadzirwa hazviitiki hazvo zuva rimwe asi munhu anoonekwa kuti anozama kuva nezvido zvevanhu pamwoyo ndiko kwatinoshuvira uyezve kune vanenge vaisiwa ivava vasanokuti masoja ivava ndiwozve akakonzeresa kuti tisvike patakasvika navamugabe saka tinovimba kuti vaona kushata kwazvo next time kana pakava nemunhu unodaro masoja hamufaniri kudzvinyirira vanhu kuti tisvike patakazosvika navamugabe pavazovabvisa nhasi apa voda tinoshuvira kuti constitution yedu itevedzerwe
ndiri kunzwa kufara zvakanyanyisa saka ndatiregai ndiisewo nyaya yangu ikoko sekuti ndimi munosvitsa nyaya munyika nemabatiro enyu akanaka chose muchitipakurira zviri kuitika kunyika yedu yeZimbabwe
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 vachitarisa shure pamwewo nekutarisa mberi kuri kuenda nyika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi Zimbabwe yaita mutungamiri mutsva kekutanga kubva nyika yawana kuzvitonga muna 1980 mutungamiri uyu ari vaEmerson Dambudzo Munangagwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tinoimba kuti muchange munesu zvakare na 7 PM ane mimi muchirongwa ndini Ray Choto ndokusiyai mina tungamiri ngomo achikupai nhau dzendebele